Vadhube vanoti sevanhu vane usopi wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda uye zvakatanga muna 2015 asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuadatranza kwamutare. Challenge yandinayo ini ndinorarama nealbinism asi zvandinorarama nealbinism ndasangana nechallenji yeurwere. Vari zvino handikwanisi kuzvishandira, ndiri munhu anozvishandira asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvino zvakuita zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine maronda ndofunga ndiwo muri kuona paziso iro riri, so rinoda kuti ringe richiovharetwa, uye ndine matatu pahuro uye nekumusana. Ese maronda iwaya anoda kubviswa nana chiremba vakasiyana siyana, saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari, saka ndiri kukumbira rubatsiro. Ndinozviziva kuti zvinhu zvakaoma asi anenge abvisawo vashamva anenge abvisawo ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa, uye zvese zvandiri kundirwadza izvizvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobvibuda ropa rakawanda zvikuru, norasekerwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopawana vaita sekevaiva.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta ekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro vari zvinhu zvanditori nakana anga ari masunscreen lotion chai, saka kune vanokwanisa kundibatsirawo vemachechi nevemakambani anokwanisa kana vanhuwo zvavo. Ndinoimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivate +26377616888 +26377616888
Vadhube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini vari zvinezvi ndine mwana 1 ari kuda kutoenda kuchikoro, ndirikutokundikana nga ndichitomubatsira uye nekutobvisawo mari inga yemaschool fees nezvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akazvitakura ndofunga last year mwana wacho akatoshaya. Ndakamubatsirwa 2015 dambudziko ratotanga zvekuma 2010 rakanga richienda richikura, saka ndaifunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvine zvinobva ndakarapwa kune akaya kutanga futi, zvekutoti zvii zvakatobudisa simile uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana siyana.
Kana zvichinge zvandiitira nani basa vanenge vada vari zvinezvi, ndikakwanisa kuwanawo kamari kekuti ndikwanise kuzvitengesera, ndikawanawo vandinogara vachengetedzeka vasiri vazuva, vanoita kuti ndinge ndisarwa nezuva zvakanyanya, nekuti skini yangu haichadi kuti irwe nezuva zvakanyanyisa. Saka ndikawana mari yekutangawo bhizinesi rangu ndotengesawo zvidikidiki ndiita kuti ndikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vavo Tamatimba vanoti
tinokurudzira wese vanorarama nealbinism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunheads, vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekta maziso avo neganda ravo zvizokonzera izvinhu zvakaita seskin cancer. Saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanise kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunheads kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva, vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki. Kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara, Vadhube vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa, izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.